Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi weSvondo mbudzi 26 2017. Makaterera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Choto ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vana bishop vangacho vachiona kutambudzika kwokuita vanhu vakati dai upfumi hwenyika hwagadziriswa vanhu vanyatsoraramawo zviri nani parege kuva nekuomerwa kwoupenyu ndiwo chikumbiro chavagara vainacho ichocho.
Sangano reZimbabwe Catholic Bishops Conference rabuditsa gwaro richiti hurumende yava Emerson Munangagwa inofanira kugadzirisa nyaya dzeupfumi pamwe nemitemo yesarudzo nechimbi chimbi kuitira kuti nyika igadzikane.
Mai sala havana kupera vatuka munhu asi mai Mugabe varipo izvezvi vari kutukirira saka zvinhu zvekuti zvakatodzosera nyika mumashure ikonomi.
Studio 7 inoenda kwaZvimba uko inoudzwa nehama dzevaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe idzo dzinoti hadziwirirane naamai Grace Mugabe nepamusana pekuti havakudzi vakuru vakuru mumhuri yekwaMugabe.
Handioni pane musiyano unogozoonekwa pakati pavo because vaviri havakakura vese vamunangagwa anototi vamugabe ndiye vainge iri mentor yangu. Saka makaona munhu atobvuma kudaro even pamusi wechishanu painauguration vachiti vamugabe ndo leader wangu ndo mento wangu ndo akavadzidzisa. So matongero autazoita iwo atazosiyana sei namento wako.
Imwe nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika inoti haioni hurumende yavamunangagwa iine mutsauko nehurumende yaiva pasi pavamugabe kwemakore makumi matatu nemanomwe apfuura. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zvichitevera kushandurwa kwemutungamiri wenyika svondo rapfuura mushure mekupindura kwemauto, sangano reZimbabwe Catholic Bishops Conference raburitsa gwaro kana kuti pastoral letter richiti hurumende yavaEmerson Munangagwa inofanirwa kugadzirisa nyaya dzeupfumi pamwe nemitemo yesarudzo nechimbi chimbi kuitira kuti nyika igadzikane. Godwin Mangunja anotipa nyaya inotevera.
Mugwaro iri mabishopi aya kubva kumatunhu ese munyika anotenda kuti shanduko yemutungamiri wenyika yakaitwa murunyararo. Mabishopi aya anoti nyika yave nemukana wekutanga patsva asi zvinhu zvinofanira kugadziriswa nekukasika inyaya dzeupfumi. Munyori mukuru weZimbabwe Catholic Bishops Conference baba Frederick Chiromba vaudza Studio 7 kuti vari kuita chikumbiro chokuti upfumi hugadziriswe nechimbi chimbi nekuti vari kuona kutambura kuri kuita vanhu zuva nezuva.
Sangano rinoshanda nevanhu vari pasi pasi saka vana bishop vangacho vachiona kutambudzika kwokuita vanhu vakati dai upfumi hwenyika hwagadziriswa vanhu vanyatsoraramawo zviri nani parege kuva nekuomerwa kwoupenyu ndiwo chikumbiro chavagara vainacho ichocho.
Vatiwo mabishop aya anoda kuti mitemo yesarudzo igadziriswe nekukasika vachiti kunyange hazvo pakave nekushandura mutungamiri wenyika murunyararo nzira yakashandiswa handiyo yakakodzera mukore uno.
Tingangoti kuda zviri kuomera vazhinji ndezvekuti maitirwo azvo ndiwo zvatisinganyanyotarisira nokuti iko zvino taa munyika tinenge tichitarisira kuti patinoenda kusarudzo ndo patinoshandura kana vatungamiriri vedu asi tingangoti kuda ndo zvachirwadza vazhinji izvozvo kuti kana 2008 veruzhinji vakamboshandura zvakare hurumende asi hazvina kubudirira izvozvo.
Baba Chiromba vati sarudzo dzemuZimbabwe dzagara dzisingagutsi veruzhinji izvo zvakakonzera kuti nyika itemerwe zvirango zveupfumi nedzimwe nyika dzekumavirira. Asi Pastor Philip Mukaza veRemnant Church vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo zvakakosha kusimudzira upfumi nekugadzirisa mitemo yesarudzo kodzero dzevanhu dzakakosha kudarika zvese.
Chandiri kuona chikangwe chaitwa achitora chonguva yakareba asi ndechekutarisa nyaya yokuunganidza vanhu vava vamwe chete nemhaka yekuti nyika yakaparadzaniswa pakava noruvengo rwayaisa zvikuru ruripo iko zvino.
Baba Fidelis Mukonori vesvondo yeRoma ndivo vaive muyananiso panhaurirano dzakaitwa nemauto navamugabe kuti vamugabe vasiye basa. Baba Chiromba vati izvi zvinoratidza kuti vedzisvondo vanoita basa guru mukuyananisa pamwe nekubatanidza vanhu munyika. Mumashoko avo ekutanga semutungamiri wenyika, vamunangagwa vakati kumutsiridza upfumi, kuita sarudzo dzakachena pamwe nekurwisa uori zvimwe zvezvinhu zvavachaita nekukasika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Hama dzevaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe dzinoti hadziwirirane naamai Grace Mugabe nekuti havakudzi vakuru vakuru mumhuri uye vanotsunyira pamwe nekutaura zvisina maturo, izvo vanoti zvakakonzeresawo kusawirirana mubato reZANU-PF. Arthur Chigoriwa anoti panyaya inotevera.
Hama dzavaMugabe dzinosanganisira mhuri yekwaMugabe, kwaJenami pamwe neyekwaMatibiri dzinoti amai Mugabe munhu asingatsiurike sezvo vaine pamuromo pasingamharwi nenhunzi. Hama idzi dzinoti nekuda kwekusaremekedza vakuru vemumhuri vainge vasafambidzane nemuroora wavo uyo aisaenda kumusha kwazvimba nekuti hapana anomufarira. VaBen Matibiri vanoti amai Mugabe munhu anotaura zvisina maturo nguva dzakawanda. VaMatibiri vanoti amai Grace Mugabe vainge vakasiyana zvikuru nemudzimai wavaMugabe wekutanga mushakabvu amai Sali Mugabe, uyo vanoti ainge akanyarara uye aine rudo nevanhu vose.
Kuvangu vanga vari vari zvezvazino muhari munhu akazvingozinyara tasangane nechido nevanhu aingochengetonherera chemberi nevanhu ezitiso.
Imwe hama yavaMugabe yechidiki vaClemens Matibiri vanoti amai Mugabe vane nharo uye vanopikisana nevakuru mumhuri, izvo zvakaita kuti vasagamuchirike kumusha kwazvimba.
Marelations yavo nevanhuvango haazidaitisko challenge achichimumusha kusarespekta kuti zoni vanhu ndosongosezeiteresirawo mashona pachishona vanoitavanorelata senanabamunini vanosvika chivachallenje achivaita sei muroora.
Mumwe muvakidzane wavaMugabe kumusha kwazvimba vaFidelis Chinyanyi vanoti vanoziva mudzimai wavaMugabe wekutanga amai Sali Mugabe zvakanyanya, vachiti hunhu hwaamai Sali hwaiyemurwa zvakanyanya nevemumhuri pamwe nemunyika yose.
Ndakararama upenyu hwese hwekuti ndakaona Sali ndingauti kwandiri vaive amai undi unonzi umai chavo chaivo, hatingazoti munhu anga akachena munhu wese anepaanoganasa pano nepapo asi vai vaiita saamai.
Asi vamunyanyi vanoti amai Grace Mugabe vaizivikanwa nekutuka kunyange zvinonyadzisira pavanhu nekudzikisira vanhu vakuru. Vamunyanyi vanoti amai Grace munhu aida kutonga-tonga pese pavanenge vari, izvo zvazokonzera kusawirirana mubato reZANU-PF.
Kusiyana kwa uyu mukadzi akanga apo akakonzeresa zvakawanda zvino kuti vaituka, haimini kuti isinodzidzisa vana kusatuka. Ndakanga ndakuona mai vari pano vanotaura mashoko anonyadzisa nekudzikisira vanhu vataita sondo vanofanira kunge vachivaka. In further more mai sikuziva kwedu isonga semugavenment mabasa vanga kubata izi ndiye mugavenment ndosamuchiona vaipa ipai vanga kupusha vachitaura nyaya yekuti muwangu kana pauchi anoramba achitonga nyaya yekuti vaiziva kuti ivo ndivanonge vachipa madecisions ese.
Mumwe mugari wekwazvimba asina kuda kudomwa nezita anoti amai Grace Mugabe vanoita senzenza nenyaya yekutukirira vanhu vose vavasingawirirane navo.
Amai Sala havana kubvira vatuka munhu asi mai Mugabe vari kwezvinezvi vari kutukirira vachiita kunge munhu rinenge pfambi like. Saka zvinhu zvekuti zvakatodzosera nyika kumashure ikonomi.
Vamwe vanoti zvakaita amai Grace Mugabe zvekudyara mhodzi yekusawirirana mubato reZANU-PF zvakazonakirawo nyika nekuti ndizvo zvakazoita kuti paite kudzingana mubato reZANU-PF, izvo zvazokonzera kuti mauto atore masimba munyika, chiitiko chakafadza ruzhinji rwevanhu. Ongororo yakaitwa neStudio 7 inoratidza kuti vanhu vakawanda mubato reZANU-PF pamwe nemunyika vakabatanidzwa nechishuo chekumisa amai Grace Mugabe Mugabe kuti vasatore chigaro chemutevedzeri wemutungamiri wenyika icho vanga voda kutora pamusangano mukuru webato reZANU-PF mwedzi unouya. Amai Grace Mugabe vanga vopiwa mazita emadunhurirwa akawanda anosanganisira mazita akaita samarunjata rinoreva mudzimai anotaurisa uye anokonzeresa kusawirirana kwevanhu mumusha. Ndakamirira Studio 7 kwaZvimba, ndini Arthur Chigoriwa.
Imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mukuru wezvirongwa musangano reZimbabwe Network for Social Justice vatendai Ruben Mbofana vanoti havaoni hurumende yava Munangagwa iine mutsauko nehurumende yaiva pasi pava Mugabe kwemakore makumi matatu nemanomwe apfuura.
Handioni pane musiyano unobotoonekwa pakati pavo because vaviri havakakura vese. VaMunangagwa vanototi vaMugabe ndiye vainga iri mentor yangu. Saka makaona munhu atobvuma kudaro even pamusi wechishanu painauguration vachita Mugabe ndo leader wangu, ndo mentor wangu, ndo akavadzidzisa. So matongero auchazoita iwo achazosiyana sei namentor wako? Hapana patakabhonzwa makore ese vakafamba navaMugabe vachizoti ah, but mentor wangu aireswa pakati, aireswa pakati. Kwete, vaive vari vese pese sebhurugwa debhandi vachiwirirana vachifamba mugwara vari vese. Saka chavanozoti zvino ndokuti vaMugabe vasuduruka, ini ndazove panyanga. Chandichachinja kuita nani ndeizvi 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 ndekuti uyu aireswa pakati pakati, hapana.
Tiri kunzwa kuti vanhu havana kubatwa zvakanaka nemauto munguva yasanduka zvinhu izvi. Tingati zvakaitwa nemauto izvi munongedzo here wehurumende yavaMunangagwa?
Ndizvozvo chaizvo, ndinowerera nemi vachoto. Patoita munongedzo wekuti pasvondo rimwe chete mapurisa haana kubviswa mumigwagwa mumistreet ndekuti vane corruption. Vakabviswawo nenyaya dzepolitics dzanzvetove dzefactional infighting yanga iripo. Apa paakunzi masoja akupinda achisunga uyu kuti ndo nhubo dzacho dzavati tatapindirira kuti tisunge. Takangonzwa nyaya dzekuti kurohwawo, akazorohwa vakavharirwa, akasungwa kumeso zvaitaurwa namadhuku nezuro kana paStudio 7 sezvo variwo gweta ravatombo kuti vatombo vatoti ndakavharwa kumeso, ndakatenderedzwa ndichobvozuri ndandiripi, ndakazodii. Zvino ndopavakuzoa kumapurisa, ndo nyaya payakuenda kudare. Pasvondo rimwe chete vachoto ndo zvatoratidza kuti saka ndo rule of law yatichaona here muZimbabwe itsva yacho iri kupembererera vanhu iyoyi. Yekuti vanhu vanongonhongwa kudzimba dzavo vonovharirwa vakavharirwa kumeso vasingaendeswi kukamba dzemapurisa vasingazivi kuti varipi vachirohwa, then pavazodira havo vozopuhwa kupirwa kumapurisa kuti hora ichitorai munhu itapedza naye. Handioni uri mucherechedzo wakanaka iwowo wezvinhu zviri kuuya.
Ko imi varwiri wekodzero matanho apa hamuri kutora kuhurumende yavaMunangagwa?
Sezvo vatiri kutanga isu sekutanga kwatiringoitawo tichabvotangawo tichitoboita mhere tichiridza kutaura pamusoro nezvi riri pasoro, kunyora kutaurawo pamaredhiyo seizvozvi takaonawo mikana pane memwewo mukana yekutaurawo kuti vanhu vanzwe kuti vakomana apa ngatingwarirei apa. Saka ndinoona iri nguva yekuti tiite awareness iyo iya kunyora kumapepa mumaredhiyo mumatv nedzimwe maplatform amwe atinogona kusangana nevanhu kuti tingatibotai bhora pasi tisabotange kupemberera kuenda kwaMugabe tisingazivi kuti tataura bvumidza kuti chipinde ichi chii chatiri kupemberera ichi. Ndichiti makorokoto makabvisa vaMugabe maita basa muri magamba edu. Aiwa, ngatiteise mahuman rights anomirira kodzero dzevanhu kuti vanhu vazive kuti pano paita nyaya, pano pangangove paita chinhu chitove chinototyisa kukunda tatanga tiinacho ichi 37 years yatanga tiinayo. Saka tofanira kuramba tichitaura tichiita kuti vanhu vazive vangwarire vanyatsoona nemaziso ari soba asina kudhakwa kwemuti vaMugabe ngavabve Mugabe must go, Mugabe must go. Kana aenda then what? Ndo periodi yatavei vakaenda. Zvino zvii zvatave nazvo zvatsira vaMugabe zviri nani here kana kuti zviri zviriwe?
Imi vaMbofana mungatiudzewo here zvinoitwa nesangano renyu kuitira kuti vateereri vazive?
Isu seZim Justice tinomirira kodzero dzevanhu. Tine magweta atinoshanda nawo senetwork, tinongoita networking nemagweta nemamwe mahuman rights activists tichiri vatsva hedu tingoine gore tave mudariro, asi tinenge tichi network tichitaurirana nevamwe vemadhodha nevamwe mahuman rights activists kuti basire vese vatinenge tanzwa vanenge vapindawo munyatwa dzekutyorerwa kodzero dzavo uyezve nekuvapa rubatsiro pachena zvinoboitawo vamwe vakaita sana Zimbabwe Lawyers for Human Rights asi enchibata kwese kwese kusvika kana kuvashandi vari mumakambani vasingawanzobatwibatwo kana paakupinda kodzero dzavo vachipihwawo rubatsiro rwepachena nemagweta saka tinobata hedu hatisariri kungoti vashandi chete tinobata munhu wese anonzi kodzero dzake dziri kumbunyikidzwa kuti awane rubatsiro pachena pasina mubhadharo mumatare kana kuvamirira kwese kwatinenge tichiwana mukana wekuvamirira kana kutongoraise awareness kuti vanhu vazive nezvekodzero dzavo kuti dzinofamba sei ndo zvatinoita
aiwa tinotenda vambofana nekuva nenguva yekutaura nesu
totenda vateto maita basa zvikuru
mukuru wezvirongwa musangano reZimbabwe Network for Social Justice vatendai Ruben Mbofana vachitaura vari parunhare vari kukwekwe Direct from Washington The Voice of America VOA Makaterera kunhepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 13860 ne 15460 kilohertz pa shortwave. Yasuka nguva yekuti tichienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa chechitendero.
Jesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu munondipa simba
Jesu simba rangu
Ndinzi William Kuri ndimu priest of Roman Catholic Church ndinobva kuZimbabwe because nezvi ndiri kuchikoro ku North America ku Washington DC kwazvaiva tereri
aiwa tinoimba vateereri vatsvene vanofarawo kukutambirai pachirongwa Father Guri nyaya yatoda kuti tarise ndeyekushanduka kwaita zvinhu muZimbabwe katinoona kuti kwakagadzwa mutungamiri mutsva wenyika vaemarson munangagwa mushure mekusiya basa kwava Robert Mugabe imiwo semumwe vechitendero zvii zvamungataura pamusoro pechiitiko ichi
chekutanga ndoda kuti chiitiko ichi chinhu chatifadza ese chaizvo nokuti tanga takatarisira kuti pawe neshanduko muZimbabwe zvikuru takanangana neutungamiriri waMugabe wemakore 37 pane zvinhu zvakawanda zvangasvitadza kufambira mberi pamusana pekuvapo kwavanga vakaita nematongero avanga vachiita vanhu vese tanga tichizwa kuti zvinoda kuti zvishanduke yashanduko iyi yazouya nokudaro kuuya kweshanduko iyi kunofadza munhu wese anga akatarisira shanduko muZimbabwe
Vazhinji vanenge vachitarisa kune zvitendero mukuti nyika inge ichitongwa zvakanaka zvinotarisirwa zvinogutsa vanhu vese zvine runyararo zvii zvamungavimbisawo vana veZimbabwe panyaya yakadaro
chandoda kuvimbisa vana veZimbabwe panyaya dzechitendero nebasa redu ratinoita takanangana nerunyararo nekugarisana nebudiriro munyika ndechekuti isu vezvitendero hatina kumbobvira takatsveta nyere pasi nguva yese iyi tinenge tichingonamata vanhu vemuZimbabwe vanofanirwa kuwane chivimbo chokuti pane vanhu vanotinamatira nguva dzese asi chatinoda kusimbisisa ndechichi chokuti kunamata hakugoni kutora nzvimbo kwerimwe basa rakakosha rinofanirwa kuitwe nemugari wese wemuZimbabwe rinova basa rokuchengetedza nokusumudzira bumbiro remutemo wenyika vanhu vazhinji vanoti kana zvinhu zvavo vanoti imi vafundisi namatai pamwe vafundisi hamusi kunyatsonamata tetinamata nguva dzese ndinofunga kuti kazhinji isu sevagari vemuZimbabwe sevana vemuZimbabwe dzimwe nguva tinorara nezamukanwa tokangana kuti chisungo chenyika yedu chinoti kudii kodzero dzedu dzinoti kudii vatakasarudza tinotarisira zvipi kwavari vatakasarudza tinokwanisa kusvika pavari tichivataurira zvichemo zvedu nezvido zvedu nenzira ipi saka ndinoona kazhinji vanhu vachida kushandisa munamato senzira yekudimburira kusvika pavanoda kusvika vachiregera kuita basa chairo chairo revagari vemunyika ravanofanirwa kuti vaite saka munamato aiwa musatityire minamato iripo asi tine basa rakakosha vanhu vezimbabwe ratofanira kuita
pangave netarisiro yekenani itsva here apa Father Guri
inini kenani itsva handiioni nekuti changoitika apa ndechoti pabviswa waMugabe vamunanga gongo shana mugabe kwemakore esa anga rumwechete zvizhinji zvanga zvitwa na mugabe vamunangagwa nevamwe vese vari kupinda mutungamiri vanga vachita vari pamuchete chitsva chandiri kutarisira kuti chingaitike ndechekuti mafambiro akaita zvinhu mumasvondo mairi apera ekunyanyoramba vakatsamirana nemutemo hurumende yakatorwa nechisimba asi zvine mutemo mukati mauto akapindira zvine mutemo mukati dai hurumende itsva iyi yangoramba iri muforo iyoyo isambobude muforo iyoyo yokuita zvinhu zvese zviri maringe nemaererano nemutemo wenyika bumbiro remutemo wenyika vachiteedzera tsika dzakanaka dzokutonga dzedhemokirasi kuchengetedzwa kukodzero kwevanhu kubatwa zvakanaka kwevanhu kunyange dai vari vasharu vanogona kuva nepfungwa itsva nemwoyo mitsva sevanhu vechitendero ndo vazinotarisira kuti munhu anoshanduka vamunangagwa chaivo tinovaziva kuti vanga vari munhu akamira sepasi pavamugabe asi chokwadi vanogona kuchinja mwoyo wavo nepfungwa dzavo vochitanga kuva mutungamiriri ane utongi hutsva zvikuru kuru hwakanangana nokunyatsochengetedza bumbiro remutemo wenyika yedu uyezve nekubata vanhu zvakanaka nekupa kodzero dzakanaka kunyange dai vari vasharu vanogona kuva nemwoyo mutsva ini ndo chitarisiro changu chikuru nehurumende yedu izvi
shoko ramungatipakurirawo kubva mubhuku dzvene pamusoro pechiitiko ichochi netarisiro ingaitwa nevana vezimbabwe
shoko randoda kupa vana vezimbabwe ndechekuti vimbai natenzi nguva dzose unobva kumapisarema musavimbe nemadzishe nemachinda vasingagoni kukubatsirai chatakatadza pana vamugabe takavimba nemunhu munhu wenyama zvake tikamupa chinzvimbo chine tenge chamwari muchaziva kune vamwe vaitomboti hanzi vamugabe ndiye mwanakomana wamwari wechipiri izvozvo ndo zvatoda kusiya kumashure tivimbe namwari vamunangagwa vanogona kutungamirwa namwari kufemerwa nemweya wamwari vagotiitira zvinhu zvakanaka chaizvo munyika yezimbabwe asi havazviiti vega vanozviita kuborikidza nekubatana pamwe chete nevamwe vana vamwari vachishanda vari pamwe chete vachitungamirwa nemweya wamwari unoisa saka ndoda kuti kuvanhu vezimbabwe musavimbe nemadzishe nemachinda vasingagoni kukubatsirai vimbai natenzi nguva dzose
aiwa tinotenda zvikuru Father Guri neshoko ramapa Zimbabwe
zvakanaka ivakande mwiri mwene zvarakanaka
makateerera kustudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC mutungamiri weZimbabwe Football Association vaPhilip Chiangwa vanonzi vakasungwa nezuro manheru vachiedza kubuda munyika vaine mari yakawandisa zviri kunze kwemutemo zvinonzi vaChiangwa vaiva namuzvina bhizinisi wavanoshanda navo vachamu Chiwanza Studio 7 yakundikana kunzwa divi remapurisa sezvo vanga vasiri kudaira nhare mbozha dzavo Michael Kariati anotipa nyaya iyi
vaChiangwa vanonzi vakasungwa vachida kubuda munyika nemari yakawandisa vaina vaChiwanza avo vakamboenda navo kumusangano wesarudzo yemutungamiri weFIFA nhare mbozha mbiri dzavaChiangwa dzatinadzo dzaramba kubatika kusanganisirawo dzavaChiwanza asi aimbotaurira akamirira veZimbabwe Football Association vaxolisani Gwesela vabvuma ivo kuti mibayiro yanga ichifanira kupiwa vaimbotamba nhabhukare avo vairura yeZimbabwe's greatest footballer yambomiswa pari zvino vaGwesela vanoti ivo havasi kuziva kuti vaChiangwa vari kupi pari zvino sezvo kuri kupera kwesvondo uyezve vasiri muhofisi mavo izvi zvauya zuva rimwe chete vaChiangwa vachangotumira gwaro kuvatori venhau rekukorokotedza vaEmerson Dambudzo Munangagwa semutungamiri mutsva weZimbabwe vaChiangwa vakaonekwa vaine mhosva vanomanikidzwa kusiya basa ravo reutungamiri weZifa sezvo veFIFA vasingatenderi munhu anenge ambosungwa kuve nechekuita neutungamiri wenhabvu kana ichi chiri chokwadi vaChiangwa vanofanira kumiswa pamberi pedare mukati memaawa makumi mana nemasere. Panguva imwe cheteyo, chikwata cheFC Platinum chiri kupemberera kutora kwavo mukombe weCasolaga Premier Soccer League wemwaka uno, mushure mekupedza vari pamusoro peDynamos nemapoint maviri. FC Platinum iyo yakawana mari inoita iyo zvuru makumi manomwe nezvishanu zvemadhora ichamirira nyika muCAF Champions League gore rinouya. Asi mutevedzeri wasachigaro weDynamos vaSolomon Sanyamanzwe vanoti Dynamos haisi kumira nenyaya yekutorerwa mukombe, vachiti ivo vari kutsvaga vamwe vatambi vaine chivimbo chekutora mukombe uyu mwaka unouya. Murairidzi weDimbare Lloyd Mutasa anoti pari zvino achafamba famba muzvikwata zvepasi pasi kuti aone kuti aunganidza vatambi vanokwanisa kusvika paanoda mwaka unotevera. Dynamos yakapedzisira kutora mukombe uyu muna 2014 apo yairairidzwa naKalisto Pasua anove iye shamwari ya Lloyd Mutasa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Mwari makanaka mumhanzi waMechanic Manyeruke uchiuya kwamuri uchibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Sangano reZimbabwe Catholic Bishop Conference raburitsa gwaro richiti hurumende yaEmerson Munangagwa inofanira kugadzirisa nyaya dzeupfumi pamwe nemitemo yesarudzo nechimbi chimbi kuitira kuti nyika igadzikane. Studio 7 inoenda kwaZvimba, uko inoudzwa nehama dzevaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, idzo dzinoti hadziwirirane naamai Grace Mugabe nepamusana pekuti havakudzi vakuru vakuru mumhuri yekwaMugabe. Imwe nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika inoti haione hurumende yavaMunangagwa iine mutsauko nehurumende yaiva pasi pavaMugabe kwemakore makumi matatu nemanomwe apfuura. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu. Anokuonekai nhasi ndini wenyu Rachoto ndiri muWashington DC. Ndokusiyai muina Chris Gande achikupai nhau dzendevelopi.